Scarf more records.
DJ. Wacha mrugu dai chocho.
Pablo.
Yeah. Ehoy. Jaza jaiva. But anyway, your scarf more. Ahoy. Aiwa oy. Ndazvinzwa inganda ti ehoy. Chikutsa nai mutema muboy. Muroi, pamzoroi. Vanoremera ma streets ahoy. Vane ganda rakageza ahoy. Vane homwe dzakasimba ahoy. Vakapikira kupisa ahoy. Vanoremera ma streets ahoy. Vane ganda rakageza ahoy. Vane homwe dzakasimba ahoy. Vakapikira kupisa. Mukati, mukati imom. Dine smadiri nengerine pamurom. Wasangana negudo wakwira gomo. But if you don't get it, forget it. Ndoziva kuti ndino zvita futi nekuti ndogara ndari kokonge futi style rimwe ririmo mbuti ndinindi nejutire kutakura chimuti ma streets ahoy vane ganda rakageza ahoy vane homwe dzakasimba ahoy vakapikira kupisa ahoy vanoremera ma streets ahoy vane ganda rakageza ahoy vane homwe dzakasimba ahoy vakapikira kupisa right. Kombo, yasiya vari hambo, andipereka nonaka imi handimbo. Ndini ndiri pakati pekutora nzvimbo. Urimbo, nekuti ndiri chitofu, inopinda pacho pari tofu. Ndofara ndobva ndakanda mutofu, asi mafufu, ndaramba kuperera bafu. Viri muri chapera ndashe, kuskapmo. Zvetitori famba unge rodhi, musiyano wegungwa nemugodhi. Chimboita steady, nyangwe pazvichanzi chanji gati tenga tichipinda hard. Ahoy, aiwa oy. Ndazvinzwa inganda ti ehoy. Kudzanai mutema muboy. Muroi, pamzoroi. Vanoremera ma streets ahoy. Vane ganda rakageza ahoy. Vane homwe dzakasimba ahoy. Vakapikira kupisa ahoy. Muma streets ahoy. Vane ganda rakageza ahoy. Vane homwe dzakasimba